Hurumende inoramba ichiratidza kuzvidza vashandi zvakanyanya, kuzvidza bumbiro remutemo, kushora section 2031B section 355 yeconstitution. Zvinoisungira kuti kana pasinge pachizoitwa nyaya dzekufikisa maconsensus stage kusanganisa nyaya muhoro, zvinge zvichiitwa paitwa nhaurirano, paitwa chibvumirano chinenge chaitwa nevashandi. Havasi kuda, vari kusema danho iri, vane upimbindoga vari kuramba vachida kuita. Kana vachiti vanowedzera mari zviri zvavo zvadamwe wavo, vasina wavawirirana navo, mari dzavanowedzera chero dzikawanda chero dzikaita shoma dzinoramba dzichingotadza kufadza vashandi ava vanoramba vachiona kuti mushandirwo wedu ari kuratidza kuti shora zvakanyanya. Anomhanya kunozivisa nyika yose kuti anoda kuwedzera mari, isu vacho tisingatozivi urongwa hwekuwedzerwa kwemari kuti chakawedzerwa zvakadii.
Asi kaiva masaraure, hurumende iri kugara pasi nerimwe sangano riri kumirira vashandi vehurumende, munogoti vari kuita zano ndega sei?
Vanogara pasi nehurumende vachikokwa nguva nenguva kuti uyai titaure, ndivo vane dambudziko nekuti vari kuramba vachilegitimaiza chimhuka chinonzi NJMC, chinove chimhuka chisiri pamutemo, chinove chimhuka chaakushandiswa kudzvanyirira vashandi, chinove chimhuka chinongadai chakaparara kare kwavapwa sungano itsva iri nhaurirano dzinobatika.
Tiri kuona imi muri kukurudzira kuti dai paitwa nhaurirano dzecollective bargaining pakutara mari dzinotambirwa nevashandi hurumende, zvii zvamuri kuda?
Collective bargaining inofanira kunge yakagadzirwa nemutemo. Zvakanyorwa mubumbiro remutemo zvinofanira kuti zvichi zadzikiswa nepublic service act, zvinofanira kuti zvichi zadzikiswa nekubviswa kwestatutory instrument 141 of 1997 iyo inogadzira mhuka inonzi National Joint Negotiating Council. Iyo yanga yakagadzirirwa iri nzvimbo yekuti hurumende inongokonsulta kusiri kubhagena. Saka danho rekutanga nderekugadzirisa mitemo, tove nemutemo unosunga kuti civil service yose kana paine zvinenge zvichida kuti zvitaurirano zvemaconsensus stage zvinoitwa paplatform iyi. Mutemo iwoyo unozoita kuti kugadzirwe constitution wo yecollective bargaining council inoregulata kuti zvinenge zvichifamba sei.
Saka mune matanho amuri kutora here ekuti zvamuri kudai zvinge zvichiitwa?
Hongu, matanho tiri kutora, tiri kufara kuti mushandi wese akuziva chinonzi collective bargaining chii.
Saka imi sesangano, imari yamuri kuda kuti mushandi anga achitambira?
Mari yatinowirirana kufozeo tinoti munhu anotambira barishoma anofanira kutangira 1260 US pamwedzi. Imari inokwana kuti kana achida kubhadhara pekugara, kubhadharira vana vatatu zvikoro, kuwanawo health care yakanaka nekungoraramawo sedunga munhu, uitewo masavings mashoma shoma, ndo mari yaungadi kubhadharwa pamwedzi. Imari inobhadharika kana hurumende ikatora mari zhinji dziri kudyiwa nevashoma dzikauya kuvazhinji. Varayiridzi vedu vanotambira mari iyoyo vodzidzisa vana vedu vakafara, nyika yedu yosumuka yoenda mberi.